vachivhura website DFSearch Garaway Border remusika wemabhuku vajasta maenzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipinga mpini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuamerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Vane zvipinga mpini zvavari kusangana nadzo kugadzira mabhuku avo. Zvinova izvo nguva dzakawanda zvinoda kuti vanhu vange vane yatinoti foreign currency, mari inodiwa kuti itenge zvinhu zvokugadzira mabhuku zvinobva kunze kwenyika, zvakaita semahingi, zvakaita sepepa dzimweni dzenguva. Izvi zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanogadzira, vanodhinda mabhuku. Saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kuunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndozviri kunyanyonetsa nekubudirira kwemagariro edu nguva inei muzimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotichwa.
Vamaenzaniso vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda havachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura.
Chimwe chanhu chatirikuona chiri kunetsa ngechekuti pasina iyi nyaya yeforex inodiwa iyi, vanhu vakawanda havachakwanisi kutenga mabhuku aya kuti vaverenge. Nenyaya yekuti munhu wese angofunga kuti daenda kwanisa kutenga chekuriritira mhuri yangu ndiwane cheuriri. Kuzotengawo bhuku apa unofanira kungoneka mari kasati zvakasati.
Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, Munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburitsa zvinyorwa zvavo, vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana.
Kune vanhu vane maonero nemafungiro anongofunga kuti nyaya yakada kunobatana nezvandakuvhumbutaura. Vane maonero nemafungiro ekuti kana zvinhu zvikangove nekashanduko kadiki chete hazvitisiri zvedu, hazvitisiri zvinhu zvinotibatsira sevanhu. Saka tingati vanhu ivavo varipo pakurambidza shanduko, asi mukurambidza shanduko uchiramba wakabata kana kubatisisa zvinhu zvakare izvozvo uchasara uinazvo uri wedu.
Vamabasa vanoti kuuraya nyika kuri kuitwa nevakuru vehurumende vasingatambire dzimwe pfungwa dzavo, vasingadi kuti vanyori vaburitse zvinenge zvichiitika mavanogara.
Zvino ukange wangodaro chete, kune hama dzedu dzinenge dzichitaura kuti chekutanga maonero nemaitiro akadaro haatiriwo, munouraya zvinhu. Asi kuuraya zvinhu kuri papi? Kuri mukuramba takabatirira here kunaturo nagudo vachisuura makava asi vachifa, kana kuti tovati huyai tikurukure nyaya dziri kuitika matigere? Nekuti nemiwo muri hama dzedu, mune chekuita nesu, tinokuzivai kubva kare.
Muzvari Rosalind Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino-zvino. Muzvari Mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Vakawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vakunganisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega, nzi mwana ari kuona televizhini. Ipapo ndopatiburasika vana vedu vakurerwa netelevizhini, nokuti munguva zvinobuda patelevizhini hazvienderani nezera revanhu.
Munyarikani mukuru pamusangano wanhasi muzvinafundo Peter Wasamba vanobva kunyika yeKenya vanoti hurumende dzemuAfrica hadzifanirwe kudzvanyirira vadzidzi nevadzidzisi vezvikoro zvepamusoro kuti pave nebudiriro munyika. Muzvinafundo Wasamba vanoti hurumende dzinofanirwa kupa zvikoro zvepamusoro mari dzekuita tsvakiridzo kana kuti research kuti paite budiriro munyika. ZIBF iyo yakatanga mugore ra1983 inoitwa gore rega rega muHarare muna Nyamavhuvhu, asi gore rino yakamiswa kaviri, kekutanga nekuda kwesarudzo dzemutungamiri wenyika, kechipiri nekuda kwechirwere chekorera icho chakauraya vanhu vanosvika 50. muHarare. ZIPF gore rino iri kuitwa pasi pedimindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.